muchiri kurangarira kuti pakabuda Labor Amendment Act number 5 of 2015 yaitiyo vaya vese vakadzingwa havana kudzingwa vanofanira kudzoka kubasa zvese zvakaitika kubva musi wa 17 July. Now isusu seMCOS takaona kuti zvinonetsa kuti vanhu vanga vadzinga vanhu basa pari pamutemo vanodzinga vachivatora vanhu ivavo as if vava zviita pasiri pamutemo. Saka ndiyo zvatakati vemakotsi vagoongororawo vagoona kuti zvinoita here kuti chinhu chinombenge chaitwa chiri pamutemo chinozonzi pamangwana hachisisiri pamutemo.
Asi pane vashandi here vanga vatombodzoswa pamabasa?
Izvo handingazvive Jonga, nokuti vese mamembers eMCOS vakanzi vanhu ngavadzoke vakabva vangomhanya kuMCOS, and ndo zvakazoita kuti MCOS ichibva yatora this class action kutraya kuprotekta mamembers acho anga aita zvinhu zvanga zviri pamutemo zvanga zvaakuzonza hazvisiri pamutemo.
Saka mava nemakambani mangani apinda pakupikisa mutongo uyu?
Vati wandei Jonga, handifungi kuti zvingaita zvakanaka kuti ndiudze namba yacho iko zvino, asi vati wandei.
Zvii zvikuru zviri kupikiswa naivo vemakambani iva?
Makambanis vari kupikisa kuti takazoita kuti titi munhu chienda hako on 3 months notice zvazviri kuti kambani haichakwanisi kuti urande uri pabasa. Vamwe vevanhu ava vava negore vasina kubhadharwa, asi izvi hazvirevi kuti kambani haina chikwereti, nokuti even though isina kukubhadhara kwegore, mari yako yakatyorwa kubhadharwa chikwereti chichangofanirwa kubhadharwa, wedha kambani yacho ichifanirwa kuti izovharwa, asi iwewe chikwereti chako chiripo chinenge chichifanirwa kuti chibhadharwe.